Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu kukadzi 15/2019 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uwandu hwevanhu vanonzi vakasvira mutsaona yemwe migodhi kuBattlefields pedyo nekadoma usiku hwemusi wechipiri hunonzi hunogona kudarika zana ukuvo hurumende inotara tsaona iyi senational disaster. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vane tarisiro yekuti ZANU PF neMDC dzichaita hurukuro dzekugadzirisa mamiriro akaita zvino munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vanonzi vakasvira mutsaona yemwe migodhi kuBattlefields pedyo nekadoma usiku hwemusi wechipiri hunonzi hunogona kudarika zana sezvo vamwe vevanhu vanofungidzira kuti vakavharirwa pasi vaipinda mumugodhi uyu zviri kunze kwemutemo. Hurumende inonzi yatara tsaona iyi setsaona inobata nyika yose kana kuti national disaster izvo zvichaona kuti mufi ega ega achiwaniswa chiuru chemadhora negumbeze rokubatsira pakuvigwa. Mutungamiri weMDC Vanessa Chamisa vatumirawo mashoko ekunyaradza mhuri dzine hama dzakawirwa netsaona iyi. Vanhu vaichera goridhe mumigodhi miviri inoti Cricket Mine neJongwe Mining Cooperative iri kukadoma vakasangana netsaona iyi mushure mekunge mvura yakawanda yanaya izvo zvinonzi zvakaita kuti kuite mafashamu akatsemura dhamu zvakazorodza mvura mwena inopinda mumigodhi iyi. Zvinonzi pave kushirwa kuti vamwe vevanhu ava vanogona kunge vakatoeredzwa nemvura iyi vari pasi ipapo. Mapoka akasiyana siyana kusanganisira Reserve Protection Unit anonzi ari mubishi kuedza kukupa mvura iyi kuti vanunure vanhu munjodzi vakwanise kunge vachisvika kune vanhu vakavharirwa ava. Asi zvinonzi basa iri riri kunonotswa nekuda kwekushaikwa kwemichina inokasika kukweva mvura kubva pasi uyewo pamwe nemvura inonzi ichiri kunaya. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vaburitsa gwaro rinoti pari kudiwa mari inosvika mazana maviri ezviuru zvemadhora asi hurumende haina mari iyi izvo zvaita kuti vakumbire rubatsiro kubva kune mapoka akasiyana siyana. Vamwe vanoti vanoona sekunge hurumende yakanonoka kutora matano sezvo tsaona iyi yakaitika patove nemazuva matatu asi pasina kana chati chaitwa. Ukuwo mutevedzeri wegurukota rezvemigodhi vapolite Kambamura vanonzi vari kupa vaishandisa migodhi iyi mhosva yokuvhara nzira yaifamba nemvura kuti vakwanise kuchera goridhe. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vashandi vemumugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaNdodhana Sithole vanoti vamwe vaichera goridhe ava vaigona kunge vapinda mumigodhi iyi zvisiri pamutemo izvo zviri kuita kuti pasazikanwa huwandu chaihwo hwevanhu vangadai vakavharirwa nemvura iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naVastole.
Tatina zvinenge zvekuti hapana chati chaitika vachirumbotira kuti vapombe mvura. Tira kuti hapana yote wanogona kupai zvino vasati vakwanisa kukomba mvura iyo because vakakumbira mamwe makombresa zvibva kuna nazi mukazuva mari kubatsira ikoko.
Tiri kunzwawo kuti bazi reCivil Protection Unit rakubatsirawo ikoko. Riri kubatsira zvakadii?
Ya ndizvozvo variko but at the moment hapana chinogona kuitika nekuti mvura mawa ndiyo yakaita ka ende apa mvura iri kungonaya. Saka vanongovapo zvavo chiriko ndechekuti mvura ikangopombewa chete ndokuti patange kubatsirwa. At the moment hapana zvinogona kuitika.
Mati maane ruzivo here kuti vanhu vangani vangadai vakavharirwa pasi apa?
Vanhu vakavharirwa munhamba yatiri kuhai 35 kwanzi vanhu vari over 100 vakavharirwa ndo zvandawana izvozvo. Zviri kunzi 35 vari kutaurwa ndo vakapinda vakanyorwa mubhuku but tiri kuyanje kuti kwai pavanopinda paya kune vamwewo nezvosangana navo pasi zvozoita kuti nhamba yaisvike chii ku100 saka vanhu vakawanda chaizvo vari pasi but inyaya yekuti pari kuburitswa nhamba yevanhu vakanyorwa.
Ndiani muridzi wemugodhi uyu?
At the moment I'm not sure but ndichiri kutsvaka because panoiza kuti pane vakuru chaivo vari mukati memugodhi uyu.
Migodhi mingani yakapinzwa nedambudziko iri?
Migodhi miviri but iri padhuze napadhuze zvake iri mhiri yemukadoma iyoyo.
Tichitarisa nguva yatorwa pasati paitwa rubatsiro vastole pachine tarisiro here yekuti vari mumugodhi umu vangadai vachiri vapenyu?
Haipapo tinganyepirana hapachina mupenyu apa chauda kurekazi wamabhodhi kwete kuti kwanzi kwanganikwa mumupenyu haisinoposebo.
Imiwo sesangano revashandi vemugodhi munoona sei matano atorwa kubva musi wechipiri usiku paita dambudziko iri kusvika pari nhasi pasati paburitswa munhu?
Ya pari kunetsa ndechekuitika mugodhi iyi inenge ichimainiwa ka migodhi inenge yakambomainiwa kudhara ikasiyiwa saka pane pasina mastandards akakwana zvokuti kana paitika dambudziko rakaita seiroro ka zvinorema kuti vanhu vadii vaburitsiwe. Saka ipapapo asi dai inge rimai inenge ichinyatsooparata ka zvine safety mukati yakakwana hazvizonyanyi kurema asi migodhi inenge yakambomainiwa ikasiyiwa mozouya vosangana nemanhu inenge nemakorokoza inenge achipindawo mukati imomo saka panonesa.
Tinoona kuti kune dzimwe nyika kwakaita tsaona dzakaita saizvo dzemumigodhi kunogona kubvawo rubatsiro kunyika dzakatoitawo sekuna naAmerica nevamwe vachienda kunobatsira ikoko nemishini yechizvino zvino. Zviri kuitwawo here izvozvo? Muri kuona paine urongwa here hwekutsvagawo vanobvawo kana kuna South Africa vane unyanzvi?
Pari zvino hapana chatambotaurika ndizvoda tovabudisai vari munomu vaone kuti kana vakoniwa neizvozvodana kubut pari zvino hapana vati vadanwa vari kubva kunze.
Avo vanga vari mutungamiri weNational Mine Workers Union of Zimbabwe vandodana Sitole vari parunhare neStudio 7. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vane tarisiro yekuti bato riri kutonga reZANU-PF richaita hurukuro dzekugadzirisa mamiriro akaita zvino munyika nemapato anopikisa. Chimwe chezvinhu zviri kukonzera kusawirirana pakati peZANU-PF neMDC inyaya yekuti ZANU-PF inoda kuti MDC itange yabvuma kuti mutungamiri weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa ndivo mutungamiriri wenyika ari pamutemo, izvo zviri kuramwa neMDC. Munyori mukuru weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Mwenzora vaudza Studio 7 kuti dzimwe dzenyaya dzinoda kutaurwa neMDC muhurukuro idzi dzinosanganisira nyaya yekuti akakunda musarudzo yemutungamiri ndiani, mamiriro ezveupfumi hwenyika uye kuti mapurisa nemasoja asaita zvematongerwo enyika.
Isu seMDC takati tinoda hurukuro hongu nemamwe mapolitical parties kusanganisira kunyanyanyanya hurukuro neruling party ZANU-PF. Pozoita hapo hurukuro dzingazoitika pakati pavachamisa navamunangagwa. Asi hurukuro idzi tiri kuti isu ngadzinge dzichiitwa mediated nemumwe munhu mutongi gava asiri wemuZimbabwe asiri vamunangagwa. Saka chinofanira kuitika ndechokuti tinotofanira kuita mutongi gava anova president weimwe nyika. Chechipiri chatiri kutaura ndechokuti hadzifani kunge dzingori hurukuro nje. Ngadzivei hurukure dzinotarisa nezveupfumi hweZimbabwe, kutambura kuita vana veZimbabwe, nyaya yekushayikwa kwamabasa. Ngadzivezve hurukuro dzinotaura nezvekuti masoja nemaCIO nemapurisa basa ravo harizi rekumbunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe. saka toda kodi tunoda hurukuro dzinenge dzine chinangwa cheku unza zvine punduso kuvana veZimbabwe.
Chii chamuri kuronga kuti hurukuro idzi dzibudirire?
Isu se MDC takanyora pane tsamba yandaendesa nhasi yatakanyora kuvakuru vakuru veSADC tichiti isu hurukuro idzi tiri kudzida uye zvamunangagawa takavanyorera tsamba tikati hurukuro dzida asi ngadzive hurukuro dzine chinangwa, ngadzive hurukuro dzino dzine muenzanisi anobva kunze kwenyika, uyezve ngadzisave hurukuro dzekuzama kuda kumedza vamwe vanhu kana kushandisa vamwe vanhu.
Munoti nezvinotaurwa navamunangagwa kuti vachamisa vatanga vabvuma kuti vamunangagwa ndivo mutungamiri wenyika pasati paitwa hurukuro?
Vamunangagwa vanenge vachiresva kana vachidaro kuti tanga wati zvakati ndokuti tigozotaura. Kwete, hurukuro dzinonzi uyaiti taure ane chinyindo chake obva ataura ipapo. Nyaya yavari kutaura kuti ndionesa president ndiyo nyaya inofanira kukurukurwa nezvayo iyoyo.
Chii chinofanirwa kuitwa nevatungamiri vaviri ava kuti hurukuro idzi dzibudirire?
Chekutanga, vanofanira kusangana paina mutongi gava wowirirana kuti ngapave nehurukuro, havapinde musubstance yekuti hurukuro yacho pachataurwa chine chine chikwete. Vanongowirirana semapresident emapato avo kuti tabvumirana kuti tikurutiwe nehurukuro, mutongi gava tabvumirana kuti anenge aida ari mingi.
Avo vanga vari munyori webato reMDC vaDouglas Monzora vachitaura vari parunhare kuHarare. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo nhengo yeZANU-PF muAmerica Dr. Frank Guni, avo vanoti hazvigone kuti vamunangagwa vamboisa pasi utungamiriri hwenyika kuitira kuti paitwe hurukuro. Naizvozvo MDC inofanira kuziva kuti iri kuita hurukuro nemutungamiriri hwenyika.
Vanhu vanonyanya kutarisa kuti MDC Alliance neZANU-PF ndo dzinofanira kutaurirana. Aiwa, maZimbabwenzi vese ndo vanofanira kutaurirana. Waro uri kurongwa naPresident neZANU-PF ndewekuti tese sevana veZimbabwe ngatigarei pasi titarise kuti nyika yedu toinangisa mberi sei tiri pamwe chete.
Vachamisa vanoti vanoda kuti vamunangagwa vapinde muhurukuro idzi vakaenzana navachamisa. Munofunga zvinokwanisika here izvi?
Hazvigone izvozvo, nekuti vachamisa havana masimba ekuti president ngaambosiya chigaro chake chekuti ndiye mutungamiriri wenyika. Hatingarambe tichidzokera kumashure. Chiripo ndechekuti vamunangagwa ndivo vakasarudzwa, ndivo vari kutonga nyika. Saka hazvigone kuti mutungamiriri wenyika onzi aenzaniswe masimba noumwe munhu asina kusarudzwa nevanhu.
Chii chinofanira kuitwa nevatungamiri vaviri ava kuti hurukuro idzi dzibudirire?
Chinofanira kuitwa ndo zviri kutoitwa. Chekutanga, makaona vamunangagwa president mutungamiriri wenyika vanova zvakare mutungamiriri webato reZANU-PF vakativo vanhu vatungamiriri vese vezvematongerwo enyika, vatungamiriri vese vanotungamirira zvinoremerekedzwa munyika, vangave makereke vangava vei, ngatiugarei pasi tiumbe hwaro wekuti tizoita musangano mukuru wekuti tese vanotungamirira zvakasiyana siyana munyika tonanga kupi, ivo vachipa pfungwa dzavo nemaonero avo semunhu akasarudzwa kutungamirira, kuti ini ndakadanga ndoda kuti nyika inangi kwakati, imiwo chitipai pfungwa dzenyu kuti tibatanidze pfungwa nenjere tiendese nyika pamberi. Ndo zvinofanira kuitika, ndo zviri kutoitika. Zviri kutaurwa navachamisa kuti ini ndinoda zvakati, havasirivoka vanofanira kutaurira kuti nyika inofanira kuenda kwakati vari vega.
Inini seZANU-PF, chii chamuri kuita kuti hurukuro idzi dzibudirire?
Isu seZANU-PF tiri kukurudzira, uye ivo mutungamiriri wenyika takatovapa mazano, takavayambira, takavapa yambiro yekuti mutungamiriri nyika kuti iende mberi, itai kuti vezvemakereke, vezvematongerwo enyika, madzishe nevamwewo vane chiremera munyika tiite dare guru renyika rokutarisa kuti nyika yedu yoenda mberi sei.
Avo vange vari nhengo yeZANU-PF muAmerica Dr. Frank Guni vachitaura vari parunhare vari muWashington DC. Masangano yemakereke muZimbabwe ari kuramba mashoko ekuti ari kushandiswa nedzimwe nyika mukukonzera kusagadzikana munyika nechinangwa chokubisa hurumende pachigaro. Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vanoti basa remakereke harisiri kusarudzira vanhu mutungamiriri asi kuedza kuti vanhu vagare pasi vachitaurirana zvinhu zvinoita kuti nyika ibudirire kunyange vasingawirirani pane zvese.
Chiripo ndechekuti kuchine basa rakakura zvikuru, nhaurirano inonzi National Dialogue ibasa rakakura chaizvo. Iye zvino tiri kuno kumusangano watanga tinawo training yatanga tinayo iri kuno kuZurich kuBasel, kwatiri kuedza kukwenenzvera mafungiro okuti kana vanhu vachitaura nezvenyaya yeNational Dialogue vanomboreva basa rakadini.
Muri vangani kutraining yamuri kuita iyi?
Tiri 4 vanhu vabva kuZimbabwe, umwe ari kubva kubato reMDC Alliance, umwe ari kubva kuofisi kwaVice President Mohadi, sezvo ndivariwo vane responsibility yokuzvidzana neyereconciliation, umwe ari kubva kuNational Peace and Reconciliation Commission. Takauya kuno kutiri tiri team kuti tuonesane kuti basa iri rakamira sei, tigotsvaga nzira yekuti tingashandisana pamwe chete chirudzi kuti basa rachona ripfuurire kumberi zvakanaka.
Pamisangano miviri yakaitwa zvondarapera, vachamisa vakaenda kune umwe chete, vamunangagwa vakaenda kune umwe chete, muchazvifambisa sei sezvo chinangwa chenyu imimi muchiti ndechekuti paitwe nhaurirano pakati pemapato akasiyana-siyana munyika?
Nyaya yenhaurirano haisi nhaurirano yamapato ematungigwe zvenyika. Yematongegwe zvenyika irimowo mukati menhaurirano. Inhaurirano huru yenyika, kana kuti yatingati comprehensive national dialogue, inoincluda zvinhu zvakawanda, inoincluda zvevanhu vakawanda, saka inopfuura nhaurirano yezvematongegwe enyika.
Zimbabwe Council of Churches nemamwe masangano akazvimiririra pamwe chete nemi, muri kushorwa kuchinzi muri kushandiswa nedzimwe nyika kukonzera mhirizhonga kuti mubvise hurumende pachigaro, munotii nazvo?
Pane tsamba imwe chete yatakaona yakanyogwa neumwe achishura manyepo nezvinhu zvakawanda zvaakanyora ndezvezviri zvenhema, asi hazvitikahadzi nokuti nyaya yatiri kufamba nayo inyaya yakakoshera munhu wese, inyaya yakataurwa nomutungamiri wenyika, inyaya iri kutsinidzigwa mutsamba yataona yakanyogwa neSADC, inyaya yatinoona ichitsinigwa nevanotaura hama dzeZimbabwe dzinenge dzichikurudzira basa rokuti Zimbabwe ingapfuurira sei ichienda kumberi. Nyaya yokuti Zimbabwe ite nhaurirano iyo pachayo haisina munhu anoda kuti tibudirire asingadi kufambidzana nenyaya iyoyo.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vachitaura vari parunare kuBasel kuSwitzerland. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weNigeria vaMuhammadu Buhari vaita musangano wokupedzisira nhasi nevatsigiri vavo wekutsvaga rutsigiro, ukuwo ari kuvapikisa musarudzo yemutungamiri wenyika vaAtuka Abubakar. Vaitawo musangano une mutsindo wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa mangwana. Nhengo dzeparamende muEgypt dzavhota zvine mutsindo dzichitsigira kuwedzerwa kwemakore emutungamiri wenyika vaAbdel Fattah el-Sisi kusvika muna 2034 vachitonga. Izvi zviri muurongwa hwekuvandudza bungiro remutemo wenyika iyi, izvo zvichaona utongi hwemauto huchisimbaradzwa. Urongwa uhu huchavhoterwa pareferendum ichaitwa. Mumwe mutori wenhau dzemifananidzo anoshanda akazvimirira ega, Zinyange Anthony, aisa padandemutande mimwe mifananidzo yaakatora mushure mokushaya kwevakambe mutungamiri weMDC wekutanga vaMorgan Tsvangirai senzira yokuvaremekedza pamwe nokuvarangarira. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zinyange anoti kuziva vatsvangirai kwaakatanga kuita kwaibva mune zvaitaurwa pamusoro pavo nenhepfenyuro nemapepanhau zvehurumende, asi nekufamba kwenguva uye nekuzove kwake mutori wenhau dzemifananidzo, anoti akazove nemaonero ake avatsvangirai akasiyana neaichinzwa. Pakafa vatsvangirai, Zinyange anoti aive muguta reBulawayo.
Ndakanga ndiri kuBulawayo, kunova nzvimbo ine mukurumbira werutsigiro rweMDC. Vanhu vakasangana panzvimbo yepaCity Hall vakaitawo zvavakaita mukurangarira vatsvangirai, and ndaivapo nichitora mifananidzo sezvo riri basa rangu kutora mifananidzo. Chinhu chandakanyanya kuongorora chikuru ndechekuti vanhu mukuchema kwavo vaipemberera mabasa anga abatwa navatsvangirai munguva yekurarama kwavo.
Zinyange anoti semunhu anoziva zviitiko zvakakosha munyaya dzekutapa nhau, akaona zvakakosha kuti aende kuHarare kuti atore mifananidzo yekuchema kwavatsvangirai ikoko, nekuda kwekuona mhomho nemhomho yevanhu vaida kuenda kunoviga vatsvangirai kumusha kwavo kuBuyera. Zinyange anoti akaona zvakakodzera kuendawo ikoko, kunyange hazvo achiti aive asina kunge agara akazvigadzirira.
Mubasa redu renhau zvinhu zvakakosha kuratidza zvinhu zvinenge zvichiitika, nekuti mumakore anotevera tichada kuzoona kuti chii chakaitika. And chimwe chinhu chakandikashamadza, vamwe vanhu vesiri vebato raiva ravatsvangirai vanga varipowo, vanga vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana kusvika pamusha pavatsvangirai. Asi pakunaya kwakazoita mvura, yakanaya mvura chaiyo, mvura zhinji pakati peusiku, vanhu vakanaiwa, vamwe vachizvifukidzira, vamwe vachigumbatirana muzhinji hwavo kungoti vawane kudzirwa nekuti vasanyanya kutota. Asi vanhu vaiimba mukati memvura imomo vachidzana vachiperekedzera vatsvangirai.
Munambudzi wegore rakapera, Zinyange ndemumwe wevatori venhau dzemifananidzo gumi chete vemunyika yemuAfrica vakaburitswa mubepanhau rine mukurumbira reThe Washington Post nekuda kwebasa ravo. Mumwe mufananidzo wake wakaburitswawo zvekare neTime Magazine pakati pemimwe zana yeTime 100 Photos of 2018. Mubasa rake akatora mifananidzo yakawanda yavatsvangirai nevamwe vakuru vakuru, kusanganisira vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zinyange anoti zvimwe zvezvinhu zvaiyemura pana vatsvangirai kuve munhu akazvininipisa, zvisinei nekuti vaive mutungamiri ane mukurumbira. Anoti nguva yakashanyira vatsvangirai kuBinga mugore ra2017 ndeimwe yaanonyanya kuvarangarira nayo.
Vatsvangirai ndingati ndinonyanya kutondera kuBinga kuMatnorth, inzvimbo yakangoshoreka ine vanhu vanotorerwa pasi pasi. Asi ivo vakakwanisa kuindako, tingati munguva isiri yekampeni, isiri yeelection, vachienda vanzwa kuti kune vanhu vane dzimba dzakarohwa nemheni mhuri dzinokwana kuita 6. Asi pamutauriro wavaiita nevanhu, kunyanya vanhu vave kuBinga vanotarisirwa pasi, zvakandiratidza rimwe side ravatsvangirai kuti aiwa munhu anoshanda nevanhu, ende ivo navo vanhu vaiva vakasununguka kutaura navo.
Zinyange anoti mubasa rake anoshanda asina divi raakarerekera, asi anoti akaisa mifananidzo yaakatora pakufa kwavatsvangirai padande mutande rake senzira yekupawo ruremekedzo rwake, achiti anoona izvi zvakakodzera nekuti vaive munhu akanaka.
Mufambiro wavakaita nezvematongerwo enyika, ndingati vane kodzero yekuva mumagwaro ehistory kuburikidza inini pachangu nezvashoma zvandinazvo. Chikamu chidiki chandakangosarudza kuti arega ndichengetedze chikamu ichi chigondirangaridzawo kuti neniwo pakushanda kwandakaita ndakava neprivilege yekusangana nemunhu akaita savatsvangirai, ndosaka ndakachiturika pawebsite yangu. Vanhu vazhinji vakakavha kana kutora mifananidzo yavatsvangirai, asi nguva zhinji anenge ari mapress conference, marali. Asi ini ndinovaremekedza nekuti ndakawana kwanisa kuita privilege yekuti nditore zvinopfuura ipapo.
Pamubvunzo wekuti iye ane maonero api pakuenzaniswa kunoitwa vatsvangirai navamugabe, Zinyange anoti sevanhuwo vaviri ava vane zvavakagona nezvavakatadza, asi anoti vatsvangirai vanofanirwa kurangarirwa semunhu akarwira kodzero dzevanhu vose, zvisina vakawanda vakaita apo zvaive zvakaomesesa kuita izvi. Anoti mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vane zvakawanda zvekudzidza kubva kuna vatsvangirai.
Vachamisa vakanga varipo vachifamba navatsvangirai vari mundima, vari mudiki kuna vatsvangirai kureva kuti vaitodzidza zvizhinji kuna vatsvangirai. Saka pachitambo chekuti tivafananidze, tinogona kuti vatsvangirai vakavhurira vachamisa nzira yekufamba nayo inova ndo yavanofamba nayo nhasi. Asiwo vachamisa tichiti tivape kodzero yavo pa chidano chava shika uye chavari kutarisira kushika. Tingati vari kufamba au vachivandudza nekuna dzurudza paka nga pasina kunyatso kukwenenzura na vachangirai.
Mubasa rake Zinyange anonyanya kufarira kutora mifananidzo ine chekuita nezvekodzero dzevanhu zvemamiriro ekunze pamwe nekuchengetedzwa kwezviwanikwa. Mumwe mifananidzo waakatora ndewe mumwe musoja achirova mumwe wake kumusana achimurambidza kupfuura vanhu pakuratidzira kwakaitwa muHarare muna Nyamavhuvhu gore rakapera. Mufananidzo uyu wakaita mukurumbira mukuru sezvo wakaburitsa pachena zvakaitwa nemauto musi uyu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei, nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Uyezve tichitarisa nyaya dzevaimbi vari kutsika dzimbo dzitsva.
Chema, ini nda chema, nda chema. Mimi wakata, ngati zveyi pari dindi baby. Jenda, ndotakungo vaiwewe nemi. Ngati nara meza aja muna ipa, muka jeji. Tweni nasi zingo iku nchete, hajipu ngepu neti ngati nete.
Regai ndichi nematambudziko makuru mhanu kumhuri yose yeZimbabwe. Chimiro chakaitika chekumugodhi chemaini yakapararira hama dzakawanda dzinosvika 100 zvinhu zvinorwadza mari. Tarisingafungiri zvakafara zvezvingagona kuitika kududzira vamwe. Kududzira kuti mamaini iwawo anenge asina chimiro chakanaka, anenge ashota maservisi zvokuti vanhu vanonga vachingochera vachingotora mari vakuru vemakambani.
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Kutaura na mukoma Justice Station tiri ku F4 Flats Kadoma.
Taurai Tinsky.
Da kutongotanga kutaura kuti bata maoko nehama neshamwari dzakashaika pamukwedzi wecricket mine ku Battlefield. Tingoti muri dzechemo dzine tariro zvinhu zvinorwadza sikuru.
Saka muri kuona sei zvataurwa nehurumende kuti yati iyo chiitiko ichi inational disaster?
Esilese tozvitenda zvedu kuti hurumende yapindirawo bhozi nemamiriro angaita ekonomi yedu. Vanhu vanenge vakatoomerwa zvakanyanyisa zvokuti kupindirawo kwavaita vanobatsirawo hama dzacho kuti dzidi chengetedze. But still ironda risingapori kuhama dzasara ichi bhozi vamwe vashaita vava vanhu vanga vachitoriritirawo mhuri vanga vakatarisirwawo.
Ndinonzi Filimoni Morisi, ndiri muHarare. Harare ndikutambura. Nyaya yevanhu vakadhibitirwa nemaini kukadoma iri kutishungurudza zvakanyanya. Kuvishungurudzika zvakanyanya nenyaya yekuti vanhu vava vanhu vanga vachisaitira kuchengeta mhuri dzavo. Zvine nekuti aikava vaitaura kuti nemhuri dzavo dzakararawo zvakare.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM chiri kutarisa kurudziro yekuti munyika muve nekutaurirana kuitira kuti nyika ienderere mberi mune rakanaka. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vanonzi vakasvira mutsaona yemumugodhi kuBattlefields paJoni kukadoma usiku hwemusi wechipiri hunonzi hunogona kudarika zana, ukuwo hurumende inotara tsaona iyi senational disaster. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vane tarisiro yekuti ZANU-PF neMDC dzichaita hurukuro dzokugadzirisa chiro akaita zvinyika. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
Sokuyizikhathi sendaba ku VOA Ndebele.